international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 24/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Ndatanza kutora mari yangu mubhengi chizoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridei sezvo mabhanga achizovhurwa svondo.
Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi.
Krismasi yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu. Ngozi isusu income dzatiri kuwana dzishomi, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwane pakufa.
Veruzhinji vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari.
Gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo bhati bhijana bhijana bhati riri nani. Hatingariti gore rakauma kupfuura magore ese anga achiitika.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Vallabh Mo Maduku vanoti gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga nhasi izvo zvichaita kuti vatambe zororo rekisimusi vasina chekubata. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena uyo ari muchinoi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevanhu ava vaswera vari pamutsetse asi vatadza kutora mari dzavo izvo vanoti vatatadza kutengera mhuri dzavo zvekudya pazororo rekisimusi. Mumwe atadza kutora mari yakatumirwa nemukoma wake kubva kuBritain nemukuru Ndivamusavengane Tom, avo vati makambani anoshandiswa kutumira mari anoisa tumitemo twakawanda senzira yekunonoka kana kusada kupa vanhu mari dzavo nenguva. Vatomo vati kana munhu aine nhamba yaanenge atumirwa nemunhu anenge atumira mari hapana chinoita kuti arambirwe kupiwa mari yake.
Ukanobvunza vana mukuru vanoti vanoda original ID iro repepa, but munhu akatumwa, munhu anenge auya kuzotora anenge ane MTC number, anenge ane namba yemunhu amutumira. But inonzi you bring in even bureaucratic issues yekuti nezvo zvinhu zvamuri kurequire in that process is too old. Munhu ngaangoya nenhamba yake zani. Zvangofanana kana ndine kadhi rangu kubhengi ndobvunza chitupa kuti chiite chii, sei muchida kuti zvityise izvo zvisingatyisi.
Atadza kutora mari yake kubhanga reZimbabwe Bank vaSimon Sose vati mhuri yavo ichava nehorodho yekisimusi inorwadza sezvo vanenge vasina zvekudya zvakakwana.
Ndatadza kutora mari yangu kubhengi chizoreva izvo kuti mhuri yangu ichange isina zvekudya zvakakwana panguva yedu yehoridei sezvo mabhanga achizovhurwa svondo.
Asi vamwe vashandi vepachinhoi University of Technology avo vaisirwa mari dzavo nhasi kumabhanga vatozomanikidza mukuru webhanga rePOSB kuti avhure nguva dzekuvhara dzadarika. Mushandi uyo anoda kuzivikanwa nezita rekuti Melody ati mari yavo yapinda masikati ano, nokudaro vataurana nemukuru webhanga kuti vatore mari dzavo.
Ndatanzi namaneja tinouya ii ndosaka tiri pano taimu yekuvhara bhengi yatokwana kai vanga vatinyange bhengi rakavharwa tinokuseva elekai ndosaka tiri pano.
Nyanzvi munyaya dzezvemari vachishanda negimu refinance finance va Gilbert Mponda vati mitsetse yevanhu vari kutora mari kubva kunze kwenyika mucherechedzo kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kuchengeta hama neshamwari dzakasara kumusha.
Ayo ari pfai ari kukonzerwa nesupply yawanda yemari iri kubva kunze. Ifevisi tinangoti volume driven queues because vanhu vari kutora mari kunze vawanda. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kudiaspora vari kushanda nekusapota mhuri dzavo zvinodadisa. Even tikatarisa volume yeaccount yemari iri kubva kunze, I think previously yanga iri kuma 800 million, but now it's moving closer to $2 billion ziri kubva kunze kudiaspora.
Vanoponda vati panofanirwa kuitwa urongwa hunoita kuti mari idzi dzitorerwe kumabhangi.
Saka I think what needs is further investment muma channels emaremittance iwaya. Plus, parufana kuitwa because you see a lot of those who are collecting money are unbanked. Not only that, but some of them are even maybe going to come to Kapati. But if you correct your system, you should not be able to open directly from a bank account. They run in forex for that. So that you will look at me, Wama Riga, who say, who is Benga and say BZ, cannot see Benga and PUSB. Maria Kunga, if I end up straight, could see BZ, current current account, that's a lost account.
Nitsetse pamabhanga nenzvimbo dzekutorera mari iri kuwanikwawo kunzvimbo dzakaita seHarare, Bulawayo, Mutare nekadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi remabhanga sezvo vakuru vavo muchinhoyi vati titaure nevanobvumirwa kutaura nevatori venhau kuHarare avo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba zvakanaka zororo rekisimusi mangwana sezvo vari kuomerwa neupenyu. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapfunda zvekutenge zvinenge zvichingokwira each and every time. Haina kukwana, unozongotorawo 1-2-1 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisi mari yatinenge tapuwa kumba kuti vaoneke chiuku zvinokwana. Aiwa, haikwani.
Mugari wekudziva Rasekwa Extension vaMelulex Banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Christmas yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwanawanawo income iri beta kudarika isusu, because isusu income dzatiri kuwana dzishomi, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yamukwane pakufara. Unofanira kuti utosqueeze squeeze uchiita kadziri kutotiwane chekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda kufanika uine ekokwesha hauna chaunoburisa, unotouya nezvinhu zvishomashoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa, but zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nanaraisi zvese izvi hapana kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai ichititarisirawo mashopu kuti vationerewo kuti mitengo iri kuitwa iyi, vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Pakatanga takatarisirawo kuti tengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales, but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vachafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha Muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizili zviri kukwirawo sezvo pa zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira
mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muzimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
sachigaro veMDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vari kukurudzira veruzhinji kuti vasaungana zvakanyanya munguva ino yezororo rekisimusi sezvo denda recovid-19 richakapfunya chizero pasi rose ngatinzwe hurukuro yavaita naMavlas muhlanganya huye weStudio 7
MGC Alliance inotungamirirwa naPresident Nelson Chamisa tinoshuvira mhuri yeZimbabwe iri muno mudiaspora neiri kuZimbabwe kisimusi yakanaka tinozviziva kuti gore rino ranga risina kumira zvakanaka nenyaya yeCovid-19 saka tinoti aiwa yanguva yekuti timbotenda Mwari yanguva yekuti timboyeuka kuzvarwa kwemwanakomana ngatiitei tifare asi tichiti farei farei tobva tatindika nekuti tichinaro dambudziko redziwa mupengo ngatiregedzei kuungana zvakanyanyisa uye vanenge vakaungana ngatipfekei mamaski edu togeza maoko vari kumamishawo ndizvozvo nevari kuno tinokushuvirai zvimwe chete izvozvo kuti tese tinge tiine kisimusi yakanaka tichitarisirawo gore rinouya kuti rinenge riri gore riri nani munyika nezvinenge zvichiitika munyika tinotarisira kuti mwari vachatinzwa chirwere ichi chedzwa mupengo chobva chaenda
tombodzokera hedu mukuwanikwa imi muchipembera zuva iri rekisimusi imi muri kuzviita sei tichiona kuti vazhinji vari kutya kuti vasangane pamusoro pedenda iri asi vamwewo vane zvavari kuteedzera kuti vanenge vakabayiwa nhomba nezvimwe zvakadaro vanogona kusangana zvakamira sei kwamuri ikoko
aiwa ndizvozvo chaizvo tanga tichitarisira kuti tinenge takazadza dzimba sekuziva kumba kwachifika kumba kwemunhu wese tositi kuno guta kota yese inouya kuzoungana kumba kwachifi asi gore rino takatoti aiwa ngatimbomirai tochitongounganira kisimusi yacho tiri mhuri chete nekuti kuunza vanhu vakawanda hauchaziva kuti uyo abva nekupi uye vanenge vari vanhu veukama kuti uchazobvunza kuti pakabayiwa nhomba here iwewe zvinobva zvazonetsa saka takangoti ngatingokambai kisimusi yacho tiri mhuri ende ndozvatinenge tichitokurudzira kuti vanhu vaite vasanyanya kuzara mudzimba vasanyanya kuwandisa nekuti kisimusi iyoyi ingatove nemakuva nekuti inobva chirungu anoti inogona kutoita super spreader saka tichitongoramba tichikurudzira vemhuri kuti vasaunganidze vanhu vakawanda vangotamba Christmas vari vega
avo vanga vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vachitaura vari parunhare vari kuNorth Dakota naMavlas muhlanganya huye weStudio 7 sezvo tichitema tisina kwatakarerekera Marvelous muhlanganya huye weStudio 7 aptaura zvakare nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza avo vari kukurudzira vatyairi kuti vasanwe doro zvakapfurikidza sezvo nguva yezororo iri nguva inoitika njodzi dzakawanda
muri yeZimbabwe hama vadikani vadiwa vateereri tinokushuvirai kisimusi yakanaka gore rino tinoziva kuti gore rapera rava gore ranga riri musanganiswa uye zvokufara kuchema, kunyunyuta, kusua, kune wajinji, wakarasikirwa nehama, nekuda kwechirwere cheshura matongo nechirwere chechidziva mupengo. Kune wakasiyana siyana zvinhu zvazvina kuvafambira mukati mehombodo dzavo, mari dzakanga dziri kutiza, ndarama hadzina kuwanika. Nyika iri kuita sekunge iri kungozungunyuka, asi inoda simba renyu kuti tibatane pamwe chete, iva nyika imwe chete, ive nyika yedu, nekuti Zimbabwe inovakwa nevaridzi vayo. Imi ndimi varidzi veZimbabwe, ndimi mune vakazvina basa kuti uripi. Zuva ranhasi tondera kuti izuva rekupemberera nekutenda Mwari kuti tasvitsa rimwe gore, tasvika paKrisimusi tiri vapenyu, dai Mwari vatitungamirira.
Zvinhu zvamungakurudzire veruzhinji pazororo iri reKrisimusi?
Ndakakumbira hama dzedu dzinofadzwa nedoro. Aiwa, kana muchinge manwa doro, musafarire kutyaira, farirai kugara pamba. Nekutonderai, munogona kuuraya vamwe kana kuzviuraya imimi muri dzikasara dzichitambura. Zvikuru sei, musararadze, nekuti iri harisi bhavhati renyu, ibhavhati remwanakomana waMwari. Nezuva rekuzvara kwaJesu, ngationei kuti hatina kuuraya vamwe neuchapa hwekutyaira takadhakwa. Uyezve vari kufamba vachienda kumamisha, mutingwarire nekuti chirwere chezvamupengo chatakashira nenyika. Saka musangofunga kuti chapera. Hatirespekte Krismasi, hatizive chinonzi Krismasi chinongokubatai. Chengetedzai mhuri dzenyu, chengetekai.
Imi seZANU PF muri kuti chii kune veruzhinji?
Imi nebato reZANU PF tinokushuvirai upenyu hwakanaka, tinokushuvirai Krisimusi itsva, Krisimusi yakanaka yakakomborerwa. ZANU PF inoti kwamuri, iwe neni tine basa. Nyika yedu inoda iwe, iwe unodiwa nenyika yedu. Dai makakomborerwa uwe nenguva yakanaka.
Awa vanga vari nhengo yeZANU PF, Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari kuBritain naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiri weAmerica weWhite House wadzivisa nhasi kuti America ichabvisa mutemo wokurambidza vanobva munyika sere dzekuti hamhembe kweAfrica kupinda muAmerica. Muzinda weWhite House unoti izvi zvichaitwa panopera gore rino nemusi wechishanu. America yakadzika mutemo uyu musi wa29 Mbudzi, zvichitevera kubuda kwakaita mhando yeCOVID-19 yeOmicron variant. Mazana nemazana emadzimai akaratidzira nezuro mumaguta emuSudani achinyunyuta zvichitevera mashoko ekuti kune madzimai 13 akabatwa chibharo svondo rapera apo vanhu vairatidzira kusafarira kwavo utongo hwemauto munyika iyi. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly Professor Lovemore Maduku vanoti kunyange hazvo gore rinoranga rakaoma munyaya dzeutano pamwe neupfumi riri nani kana zvichienzaniswa negore ra2020. VaMaduku vanoti vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana kunyange vachipesana mumaonero ezvinhu munyaya dzakasiyana siyana. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Gore ra2021 ranga riri nani pane gore ra2020. Tikuona kuti zvinhu zviri kufamba hazvo pachipijana pijana pati riri nani. Hatingariti gore rakaoma kupfuura mamwe makore ese anga achiitika. Zvinhu zvizhinji zvichiri kungooma upenyu, asi zvanga zviri nani pane gore rapfuura ra2020.
Sei muri kudaro Professor Maduku?
Chinhu chandingada kuti chiri nani ndechekuti zvekutanga muna 2020 takanyanyokuwara stereki nenyaya yeCOVID yanga yakasimukira zvokuti yakativhundutsa. Muna 2021 kunyanzwi takati vanhu takashayirwa nevanhu vakati, asi tanga taakuziva zvokuita, tanga taakukwanisa kurarama neCOVID, asi takangoluza zvedu hama neshamwari dzanga dzichienda tichingotorwa nedenda iroro. Then kune zvinhu zveikonomi izvi, tanga tichiona kuti kutenga kwemari yeZimbabwe, yatinoti Zimbabwe dollar, zvanga zvaanani pane gore rapfuura racho. vanhu vazhinji vanoziva kuti pane panga pechitorambwa mari kuti ukada kuti ndoda kubhadhara neeco cash kana ndoda kubhadhara nezimbabwe dollar munhu aingokurambira kuti aiwa ndinongoda US and US chete muna 2021 zvanga zvaakuita kuti pamwe mari yacho ingati yadzika hayo pamutengo asi unokwanisa kuti uine eco cash unokwanisa kupinda mushopu munhu achikwanisa kubvuma kuti mari iyoyo itenge ndozvinhu zvandiri kuti zvanga zviri nani kunyanzi waakuda mari yakawandisisa kupfuura yataishandisa mamwe
tanga tichitaurawo nevanhu vari muzimbabwe vari kuti izvo rwendo runo zvinhu zvakavaomera nekuti zvinhu zviri kudhura kuburikidza nekukwira kwaita mitengo yezvinhu imi muri kuti zvinhu zviri nani mungatsanangure kuti sei muri kuti zvinhu zviri nani
nyaya yekukwira kwemitengo yangogara iriko inini ndiri kutarisa picture yekumberi mberi yekutarisa kuona kuti patakamira apa nepatanga takamira pamashure apa tiri kuramba ichidzokawo mashure here kana kuti zvinhu zvedu zviri kufamba but mbijana nembijana hazvisi kufamba zvatingada kuti zviite saka kuoma kuupenyu kwakatoramba kuriko vanhu vari kuomerwa neupenyu asi munhu akati zviri nani anenge achikombeya kuti gore rapera negore rinei ndozvandiri kutaura izvozvo saka kungava kusiyana kuona
semutungamiri webato rezvematongerwo enyika zvii zvamungataure kune vanhu vane musiyano nemaonero avari kuita vanhu ivavo
handisi kuziva kuti vari kuona zvakasiyana nevari kuona zvakasiyana ndevapi chandiri kuziva ndechekuti izvezvizvi tingada kuti kune vanhu vezimbabwe makore ari kuya gore rinoteera iri tinenge taakugadzirira nyaya yesarudzo kuti zvinhu zvinyatsoimprova zvifambe zvakanaka tinofanira kuchinja hurumende iripo tiunze imwe hurumende inoita kuti zviimprove kwemene vezanopf vagarisa vezvematongerwo enyika tingati vava nemakore 41 vachitonga nyika ini ndosaka zvinhu zvichifamba mbijana mbijana saka ivhu ndaindati zvaanane kubva pane zviri nani kubva pane last year hazvitauri kuti zvanaka stere kungotaura kuti vari kuda kuimprova asi havazogoni kuimprova zvakanaka so zvinoinga zvaakuda kuti tikangoramba tiine hurumende iyoyo iripo hatizombonyanyoona zvinhu zvatinoda kuti zvifambe tinenge tichingoramba tichingoshanda zvinhu zvedu bit by bit
kune vamwe profesa madhuku vari kuti izvo imimi muri kutaura nyaya yekuti izvo yasvika nguva yekuti izvo hurumende iripo inge ichichinjwa asi imi muchionekwa muchidyidzana nehurumende iyoyi kuburikidza nemusangano wepollard munoti kudii kuvanhu ivavo
musangano wepollard musangano wekuti vanhu nezvematongerwo enyika mapolitical parties vakwanise kushanda pamwe chete vachipanana pfungwa dzekuti nyika ienderere mberi saka kana munhu ari mupollard haasi kutombodyidzana nehurumende iripo munhu kana ari mupollard ari kushanda mashandiro anotoitwa mune nyika yega yega vanhu vemunyika havafani kuvengana nekuti vanenge vari kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana saka kutaura kwevanhu vanenge vasiri kuti pamwe vanyatsoona kuti chinangwa chikuru chepollard ndechi chinangwa chikuru chepollard ndechekuunza maonere mukati mwenyika yekuti kana tiri vatungamiriri vemapato akasiyana siyana ngatingoramba tichisangana tichipanana pfungwa asi patinenge tipafungwa vari kutonga zviri kwavari kuti vari kuzvitora rekavati havasi kuzvitora kana vasina kuzvitora vanhu vanenge vachivhota vanofanira kuzotaurirwa mugore rinoteera kuti aiwa patanga tichishanda navo vanhu ava takavapa pfungwa yakati neyakati asi havana kuitambira saka imimi vanhu vanofanira kunge vava kujaja vanhu ivava
mashoko enyu panguva ino yezoro rekisimusi negoredza kuvateereri venyu nezimbabwe yese jekerere
ndoda kuti Salav Momaduku mutungamiriri wenca ndoda kuti kune vanhu vese vemuzimbabwe nevatsigiri vedu vebato redu renca ngative nekrismas yakanaka ndinokushuvirai kuti gore rinouya 2022 riite gore rakanaka kwamuri mose tinoda kuti mwari atitungamirire mukati menyika yedu nekuti nyika yedu ibudirire ngative nezororo rakanaka tofara murunyararo nemhuri dzedu neshamwari dzedu nevanhu vakavakidzana nesu tiite nguva yakanaka ndine gonda rekuti muna 2022 zvinhu zvedu zvemukati mwenyika nekushanda pamwe chete zvicharamba zvichienderera mberi kusvika tasvika 2023 pachaita sarudzo
mutungamiri wenational constitutional assembly Professor Love Momaduku vachitaura vari parunhare vari muHarare hatina kukwanisa kubata mutungamiri wemdct vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo zvezvemitambo muzimbabwe vanoti vari kuenda kumaruwa kunosangana nehama neshamwari panguva ino yezororo rekisimusi negore idza. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vavo kusanganisira muzvare Ana Muguni, avo vaive mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee uyezve vakagadzwa mukomiti yeugadzisana bhumunyika, vanoti vanenge vari kuchimanimani vachionana nehama neshamwari.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kuna vamwe vari kubva kure, kuna vamwe vari muno muZimbabwe vasataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Mutambi wetsiva Brandon Denese anoti anenge ari kumasvingo achifara nevamwe avo anga ave nemakore maviri asati aonana navo.
Kisimusi tinongotenda kuti mwari anenge achitigonera tinenge tichigoindirawo mashuo ndiwe zvira tinenge tichingofarawo tiriko kumashuo tichiudza mukombe wangu.
Murayiridzi wevabati vepagedhe vechikwata cheZPC Kariba Chenjerai Dhuve anoti awanawo nguva yokuve nemhuri yake pamwe nemukana wekushanyira hama kumusha.
PaChristmas apa ndinenge ndichifarawo wangu ndine vana vangu tichiwana mukana tichishanya kunosvikawo kana kumusha tichimbonoonawo vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Asi murongi wemitambo yetsiva ane mukurumbira vasavini maumau vanoti vachange vari pamba vachigadzirisa machichitori avari kurongera veruzhinji munandira.
Tese tinenge tiri muzororo batwa nemhuri dzedu dzakasiyana-siyana kusvikira muna January umu, ndinovimba kuti muna January inini pachangu ndinenge ndichiita mutambo wetsiva wokutanga kwegore muna January iwo unoteverawo. Saka ndinoti vanotevera nyaya dzetsiva toonana mugore idzva 2022 apo tinoziva kuti tinenge takakutakurirai zvakawanda zvinotarisa kuti zvichaitika munyaya dzetsiva.
Munyori wezvemitambo Admire Muyemeke uyo anogara kuEngland anoti anga achida kushanya kumba kuZimbabwe asi izvi hazvichakwanisike nemhaka yeCovid-19. Muyemeke anoti achange ari pamba akazorora nemhuri yake achitarisira kuti 2021 aive akamira sei.
Chakangounganawo semhuri nguva inenguva yekungozorora tingaite sei, ndiyozorora yachoka ndiyo Christmas yacho. Saka tozvindonge ndichiita paChristmas ndakajara zvangu.
Nemutambi wechikwata chenhabvu cheFC Platinum Gift Bello anoti anenge ari pamba achigadzirira mitambo inotevera.
So Christmas tachangospendawo zuva racho rese roro nefamily tichingotandaruro zvedu tiri pamba.
Murayiridzi wevamhanyi uyezve ari sachigaro webhodhi reMidlands Athletic Association of Zimbabwe vaPatson Mderedzi vanoti havasi kuzorora sezvo vane basa guru ravakatarisana naro revamhanyi vechidiki.
Pahorodhi ino yeChristmas into new year sezvo ndine vana vechidiki tichange tichitrena paholiday pano kubva musi wa 27 December kusvika musi wa 8 January tichange tichitrena for those 2 weeks tichigadzirira kubva kuzvikoro vachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati.
Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana vari kuenda kuzororo mushure megore iro ranga rakavaomera zvikuru nemhaka yechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Wa Edelia achiti hapana chafamba uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Muchirongwa chelivedog na 8 PM tiri kutarisa gadziriro dziri kuitwa dzekisimusi yegore rino. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vatadza kutora mari dzavo kumabhanga, izvo zvichaita kuti vaomerwe nezororo. Mutunga miri we National Constitutional Assembly Valav Moma Duku Vanoti Gorera 2021 Rangariri Nani Katazuchen Zaniswa Ne Gorera 2020 Chabata Shukabuma Gumwe Chirongwa Chepita Nasi Iwai Nesu Zakari Mangwana Kana mkida ututumira sambamboja Zitumireku Studio 7 at voanews.com Munokwanisa kuzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Ini ndini Rachel Oto ndiri mu Washington DC ndichiti muve nezuva rekisimusi rakanaka mangwana.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 24 mpalakazi 2021 ngu Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Dingakala nje umuntu wathinga ukuthi imaski kwakho kuncane okungafikile edola abe sevala. Ngokwenza nje into encane kanjalo uyakwansuka ukubangela ukuthi ama infection ngama thousands ama infections ngokukwazi ukuziphatha ngendlela kanjalo elungile. So okuncane wena esukwenza ukwenze.
Lancane labatholakala bele COVID-19 lisehla elabalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka.
Sina siyabona abengikayela kwisentara akula business la amabhasi maningi kakhulu asilamani sithathe abantu ama-100 rand amaphoyisa asihlupha futhi asithathela imali.
Iningi labantu bakobulawayo lokho elisendleleni emabhasini loba ezimoteni bedinga ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sihlangabeza usuku lwekhisimusi lomculi wengoma zomdumo wokholo uMpilo Dube ehamba leqembu lakhe le-The Family Praise Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Nganxa inani labatholakala bele COVID-19 lisehla eZimbabwe elabalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka. Kunje bengamashumi amabili lasikhombisa 27 abalahlekelwe yimpilo ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngokukhweze inani lasebebulewe yileli gciwane kwaba zinkulungwane eziphansi kwezinhlanu 4855 lokhe lolu bhubhane loqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bathi leli nani selikhuphulwa yikuyekethisa kwabantu ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ngesikhathi ilizwe libhekane lohlobo olusabalala lula olwe-Omicron. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro uxwayisa uzulu ukuba azinakekele lokuzilondoloza okwesibanga esiphezulu.
Maintaining optimal health hygiene. We all know that.
Sibone ukuba izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke ngokwesibanga esiphezulu. Sonke siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane eminingi kakhulu.
Okugcizelelwe ngudokotela Mandela Ncube yena osekusigaba sakugcina sokuphutsha izifundo zakhe e-University of Zimbabwe.
Dingakala nje umuntu wathinga ukuthi imaski kwakho kuncane okungafikile edola abe sevala. Ngokwenza nje into encane kanjalo uyakwansuka ukubangela ukuthi ama infection ngama thousands ama infections ngokukwazi ukuziphatha ngendlela kanjalo elungile. So okuncane wena esukwenza ukwenze.
Unkosikazi Sindiso Mdlongwa wakobulawayo uveza ukukhathazeka ngalesi simo.
Sabe silefile ukuthi siyevakatshelana lezihlobo ezabezila kwamanye amazwe. Ngoba abanye bakhona abavaccinethwanga ende asisalaleli imithetho esiyiphiwe. Akusela social distance, akusela kugqoka imaski, asisasebenzisi le-sanitizer.
Sebephezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, 201,344, asebatholakala bele-coronavirus selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye. Abedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu lengxenye babo 151,309 ngababa lenhlanhla yokusinda kulomkhuhlane kuthe bafika phose inkulungwane ezinhlanu babo 4,855 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Iningi labantu bakobulawayo lokhu lisendleleni loba emabhasini ezimoteni bedinga ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya lokulinda unyaka omutsha bendawonye labomdeni. Kungakhathalekile lokungamanga kuhle komnotho welizwe kanye lokukhwaza ngolaka kobhubhane lwe-COVID-19. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lanxa ubhubhane lwe-COVID-19 lokhu lukhwaza ngolaka, iningi labantu lokhu liphithizela. Sikhuluma nje bezama ukuthi liphuma ilanga kusasa, babe sebesekhaya ukuyahlanganela labomdeni ngekhisimusi, bemelela njalo ukuqhamuka kweminyaka, besamukela umnyaka omutsha bendawonye. Umtshayeli wemota ezincane ezithwala abantu, umnumzana Methuseli Ncube, uthi yebo bayahamba abantu kodwa ibhizimusi liphansi.
Sina siyakhona abengikayo la besibendala, akula bhizinisi la, amabhasi maningi kakhulu asilamali, sazi abantu ama-R100 amapolisa asihlupha futhi asithathela imali.
Umnini webhasi umnumzana Samuel Shumba uvumelane lo Ncube.
Hayi, ukuhamba bayahamba but abalutshwane, but esikhumbedi to amanye ama-Christmas ale iwesela abantu abaningi. Asikwazi ukuthi abantu abanamali kube kuyini. Hayi, business iphansi njalo ukuthi amanye amalanga i-24 abantu bayasala emarenkini sizobathatha futhi i-25 manje akwakathi esingabona kulaba.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuya ekhaya, wesaba ukubamba i-COVID-19.
Sesaba lokuphuma siye ebanganini siyezikhipha nje.
Iningi liphakathi kokuhamba, kuthi abanye sebefikile lapho abaya khona, sekuhlatshwe imbuzi, inkomo, inkukhu lokunye okuhlukeneyo. Abantu bekhangelele ukuthakazelela ilanga lakusasa lekhisimusi elithakazelelwa mhla zingama-25 ngompalakazi, elithakazelelwa ngamakholwa amaningi ngoba limumethe imbali eqinisa ukholo lwabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uZulu ukuthazwa ukubana akhumbule abaswelayo ngalesi sikhathi sekhisimusi. Lokhu kuvele lapho kunikezwa intandane labagugileyo impahla zekhisimusi ngabehlanganiso ye-Peace Charity Home enyandeni eGwanda North. Wakwethu Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emcimbini wekhisimusi oqoqelwe intandane labagugileyo, unkosazana Saneliso Dube ongumqondisi wenhlanganiso ye-Peace Charity Home uthi ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 sekudale ukuqonga kwenani labantu abadinga usizo. Ungakho uZulu kumele akhumbule laba baleminwe emfitshane ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Njengobona ukuthi i-COVID inje, abantu abaningi basendlaleni eningi kakhulu ngenxa yale COVID. So ngicabanga ukuthi lawathi sebedatshukelwe, hhayi kule khisimusi, kuwumusa kaNkulunkulu kubo.
Okugcizelelwe unkosazana Samukeliso Ncube othi lo mkhuhlane we-COVID suthiye sekule ntandane eziningi ezidinga usekelo.
Abantwana sibabonile badatshukelwe, abaningi abalala uncedo abalutholayo, sibabone bejabula kakhulu xa kade benikezwa lezi zinto. So sicela ukuthi anyone ongakwanisa ukuthi athole anything afake la isandla.
Umnumzana John Moyo uthi njengezakhamizi bayawuncoma lo msebenzi.
Ngibona lakade nakwana ukuthi impahla kugcwele phandle akade kunika abantu izipho, siyazibonga.
Osakhulayo uShailene Mpofu uveze ujabulo okhulu ngemva kokuthola isipho sakhe.
Ngathi bekuncomeka kodwa basizile ebantwaneni abahluphekayo ukuzinika izipho njengezigqoko lezicathulo.
inengliti lonyaka ikhisimusi zadlula nje njengawonke amalanga ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus elidala ukuthi iningi lilahlekelwe imisebenzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Loba nje iningi lezizalwane zeZimbabwe liye ekhaya ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo labangane. Abanye basele eGoli kwele South Africa ngesikhathi ukumemetheka kwegciwane le-Omicron kusidla amahabulo. Uthuso Kumalo ukhuluma labeZimbabwe laba ngabazabe bekwenza kusasa ikhisimusi.
Sekusela amahola ambalwa ukuthi luqale usuku lwekhisimusi kodwa kumemetheka ngesiqubu kohlobo legciwane le-corona i-Omicron kwele South Africa. Kuqhubeka kutundubeza injabulo yabeZimbabwe abaningi abazadlalela ikhisimusi eGoli. Abahlaselwa ligciwane le-Omicron ngosuku kwele South Africa badlalela kuzinkulungwane ezingamashumi amabili around 20,000. Lokhu sekulethe uvalo kwabaningi njengoba ikhisimusi ijatshulelwa ngokuhlangana abantu bebaningi begida besidla lokunatha amanamunede lamanzi amponjwana. Isizalwane seZimbabwe njalo esikhulumele sebandla lezaphu kwele South Africa, umnumzana Kanisha Sinkala, ngomunye wabangahambanga ekhaya uyakudla ikhisimusi lezihlobo labangane. Yena-ke uthi ikhisimusi yalonyaka bazayidlalela evalweni ngoba sekungenzeka ithi kuphela omunye esebanjwe i-corona.
Cela ukuthi abantu bazinanzelele kakhulu, abantu bangazi expose ukuthi bagcine belimala, ama mask sigqoke, sikwazini ukuthi sisanitize, senze konke okufaneleyo because asifuni ukuthi iphela ilokhu zeni i-festive season nalesi layo siluze abantu abaningi.
Nakwelinicela imbongo elodumo uBongani Ncube uthi uzayidlalela endlini lemuli yakhe njengoba phandle kungathi uzalele ingwe.
Yes, bengifisa ukuthi ngiphume out siye kunabanye, but because of this thing i-corona I'll spend my time with my family sihlele endlini. I will just enjoy. We have bought few drinks, sizoziphuzela sitshise inyama, we spend time endlini.
Umnumzana Credman Khwebu yena uthi bazayidla bevika i-corona akwelinye icele bezibuza ukuthi iyozala nkomoni ngonyaka ozayo njengoba uhulumende we-South Africa esemise kusebenza kumaphemithi ababewaphiwe.
Lo nyaka angiphumelele ukuthi ngiyedla ikhisimusi lemuli yami labantwana ekhaya ngesizathu esiyazakala nje umhlaba wonke since kuhlasele i-COVID lapho. So ngiyesaba ukuthi uma ngagijima lapha into uma ngifike e-border gate angazi ngizahlangana nobani. Ngicine ngikutapile lami ukugula noma ngisuke ngiklini, ngicine lami sengifika ngithelela ifamily ekhaya. So nje ngiyatsho lo nyaka ikhisimusi ngizazidlela ngiyi-one ngizidlalela endlini. Khonokweni lakho ngiyidlela endlala ngoba just nje ilanga eliyi-one.
Isikhulumeli senkosi uBulelani kaMzilikazi, umnumzana Bonman Khumalo, uthi vele iningi ligcine lingasahambanga ekhaya hhayi ngoba bengafuni kodwa ngenxa yemigoqo ye-corona.
Iningi labantu abahambanga ngaleso sizathu ukuthi babe bezwelelo elokuvalelwa okwensuku ezilithumi. Kukhona nje i-message evele enkosini ethi Happy Christmas esizweni sonke kungakhathalekile ukuthi abantu bakuphi. Iyaqonqosela inkosi ukuthi abantu abalandela imithetho yona le ebekwayo ukuvikela impilo zabo lema-families abo. Hayi, Happy Christmas.
Bakhona bathi abasalesabi igciwane le-corona ngakho bazazijabulela santando bengagqize qhakala. Labo asebehlatshiwe ijekiseni lokuvikela i-corona bathi lobanje bezayidla bezivikela ukwesaba kwabo unganeno. Uhulumende kwele South Africa ukhuthaza uZulu ukuthi enqabe ukuya emagigini alabantu abaningi njalo umuntu wonke aqhubeke elandela zonke indlela zokuzivikela ku-corona. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngimutuso Khumalo.
Live Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye ke lamalungiselelo okwamukela ikhefu lekhisimusi okulilanga lakusasa. Kweze Mishalo, owaye ngukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uBenjani Mwariwaro, uthi iligi yabasakhulayo aseyiqalile izathuthukisa kabanzi umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Intethele zendaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhuluma ngesikhathi evakatshele Highlanders Sports Club lapho kube kulo mcimbi wokubonga inkokheli yomdlalo wenguqu elodumo uNdumiso Gumede. UMwariwaro uthe kudala kwakule midlalo yabasakhulayo eyayidlalelwa ezakhiweni zikamasipala wedolobho lakoBulawayo ezibizwa kuthiwa kuseklabhu ezitholakala phose kuwo wonke amalokishi, njalo yiyo acabange ukuyiphendukisa.
Ngikhule ngidlala kuligi yemidlalo yomphakathi engasadlalwayo kathesi, njalo ngikubone kukuhle ukuba ngiyiphendukise leyo ligi. Lokhu ngikwenzela abantwana loba kungayisibo bodwa abazaphathiseka, kodwa mina ngifuna ukuba kube khona inhlelo ezokuthuthukisa umdlalo ngoba yizo ezingenze ngaba khona.
Iligi yeBenjani Mwariwaro Community Youth League yethule kuZulu okusemthethweni ngeviki edlileyo edolobheni lakoBulawayo, lapho uMwariwaro ahle athatha ithuba lokutshengisa uZulu iqembu leMagwegwe City Football Club. Iqembu leMagwegwe City yilo elibingelakuqala ukubhalisa kuligi yeBenjani Mwariwaro Community League, njalo kukhangelelwe ukuba amanye amalokishi lawo abumbe amaqembu azakuba yingxenye yayo leyi ligi. UMwariwaro uthi ufuna ukuqeda umkhuba wokukhangela abadlali sebevelezelevuthiwe obhahileyo kweleZimbabwe.
You know, in this country the only one
kwelakithi kuqakathekiswa abadlali abavele sebeqeqetshiwe. Singananzeleli ukuba nxa singavele sehluleke ukuba lolonga kuhle besesebancane siyabe sesiyilahlile. Iligi leyi iza kuba lamaqembu angafika alitshumi lasithupha kumbe alitshumi lathoba mine mbili, njalo sifuna ukufundisa konke inkokheli, abonompembe kanye labadlali.
UMwariwaro uqhubekele phambili wathi isifiso sakhe ngesokuthi ngokuhamba kwesikhathi iligi yakhe igcine isitholakala kumagumbi amane welizwe laseZimbabwe, njalo labadlali kanye lenkokheli bathole amathuba okuphuma bake baye kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezisekela uhlelo lwakhe lolu ngezibalisa e-Adachi yase-Australia, yona ephathise ngamadola asemelika zinkulungwane ezingamashumi amahlanu eyenyaratso kanye leyemukuru. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika. Ikhofu leKhisimusi elinanzwa mhlaka 25 Mpalakazi minyaka yonke likhefu eliqakathekileyo kumakholwa esiKristu, lapho abathakazelela ukuzalwa kwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Igama lokuthi Christmas libunjwa ngamabala amabili athi Christ leMass, okuyinkonzo yamakatoliki. Leli langa kodwa libikwa kungela bufakazi obucacileyo bokubana ngempela uJesu wazalwa ngalelo langa. Kodwa ngemhlaka 25 Mpalakazi ubikwa wakhethwa eminyakeni engamakhulu amabili edluleyo zingcwethi zemfundiso yokholo lwesiKristu kumbe ezeBhayibhili ngaleso sikhathi ngomnyaka ka-221 AD. Kwathatha eminye iminyaka elikhulu kubana leli langa lemukeleke ngamakholwa wonke esiKristu emhlabeni jikelele ukuba likhefu lokunanza ukuza kukaJesu emhlabeni. Lokhu abanye bathi mhlawumbe lemukeleka kungenxa yokuba lisiba ngesikhathi sinye lapho ukuthakazelelwa khona ezinye izehlakalo zokholo lwesiKristu okufana lokunanza kwabohlobo lwamaRomans ikhefu ele Saturnalia kanye lele Dies Solis Invictinati, okutsho ukubana ukuzalwa kwelanga elinganqotshwayo, the day of the birth of the unconquered sun. Usuku lukamhlaka 25 Mpalakazi lwaqalisa ukukhanya embalini yempilo zabantu ngomnyaka ka-336 AD ngesikhathi sombuso kaConstantine, owaba umkhokheli wamaRomans wakuqala owayelikholwa lesiKristu, the first Christian Roman Emperor. Kuningi osokuthe kwaguquka kusukisela ngaleso sikhathi. Eminye imikhubakhuba ngaleli langa ilahlwa kulondolozwa eminye kuze kube manje, okulenza libe likhefu eliqakathekiswa ngamazwe amaningi womhlaba. umkhuba wokuphana izipho phakathi kwabomndeni labangane kubikwa kwaqala ngabo 15th century. Kuthi ke ukufakwa ezindlini kwezihlahla zekhisimusi ezivuka zilezipho phansi kwazo, i-Christmas tree, kubikwa kwaqala ngomnyaka ka-1605. Okwamanje leli langa seliqakathekiswa ngumuntu wonke olikholwa labangasimakholwa, asebebeka phansi konke abakwenzayo, batshone begwetshisela bomndeni, ikakhulu abantwana labazukulu. Lolo-ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, gambling for me there when I. We Baba, Gunzi Magnum Saba. We Baba, long seven to forget.
Vigi kuhlelo Woza Friday sihlangabeza usuku lwekhisimusi elakusasa kulo mculo wengoma zomvumo wokholo uMpilo Dube ehamba leqembu lakhe ele-Family Praise Music. Bona-ke bacula bekoBulawayo. Asizweni bexoxa lo msakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Amazwe sebengene kuKhisimusi. Thina namhla sihlangabeza usuku lokuzalwa kuka Jesu Kristu sinentombi yakoDube.
Izalwa esigodini eNswazi ngowesibili eMulini. Ngifunde eNswazi Primary School leNswazi High School. Ngiqale ezomculo ngo-2019.
Igama engilisebenzisayo emculweni ngelithi Mpilo Dube and Family Praise Music.
Esijengene kwezomculo uMpilo. Pho yena unamadlalati amangaki?
I-album yami yokuqala ngiyenze ngo-2019, ibititled isithi Is Time to Praise. Ngiyenze lo Furican as uproducer wengoma lezo. Phakathi kwe-album leyo yokuqala ingoma eyahluphayo ingoma ethi Ulobubele, lethi Ngiyabonga, lethi Angimbonanga.
Njengabaculi bonke abaningi kukhona naye abanginika umdlandla kwamenza wafuna ukungena kwezomculo.
Umculo wangi-inspire kakhulu ekuculeni ngoRebecca Malope, noDeborah Fraser, noBenjamin Dube. Yibo abaculi abangi-inspireyayo ukuthi lami ize ngiqalise ezomculo. Mina ingoma ngiyazibhalela, ngizibhala futhi according to the Bible, ngihlabela ingoma according to amaverse eBhayibhelini.
Isikhathi silomona Madube ulelizwi bani kubalaleli singena kuKhisimusi kunjenje?
Ngomnyaka ophelileyo ka-2020 ngikhiphe isingle song yami ethi Malusi nguJesu ethakazelelwe ngabantu kakhulu. I-albhamu yami entsha engikhiphileyo kathesi ithi Angilamahloni ngiyo likhangele le ngoma ezinjengezithi Angilamahloni Jesu nguye uyingcwele. Izatholakala ku-YouTube ku-akhawunti ethi Family Praise Music. Ekuqineni kwabo konke ngithanda ukuthi libe le Khisimusi enhle lo mnyaka omuhle, cha omuhle, liphephe ezingozini, ligeze izandla, social distancing kule coronavirus.
Siyabonga mathube ngempela umkhuhlane weCovid-19 ubhahile kulezi nsuku. Kumele abantu bananzelele. Ngimpilo thube esilayo kuhlelo WhatsApp. Woza Friday. Ngithi happy, happy, happy and Merry Christmas kini lonke igama lomu Ezra Jesus Banda.
Esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lanxa inani labatholakala bele COVID-19 lisehla, abalahlekelwa ngumphefumulo liqhubeka likhuphuka. Iningi labantu bakobulawayo lokhu lisendleleni emabhasini loba ezimoteni bedinga ukuyadlalela ikhisimusi ekhaya. Kuliviki uhlelo Woza Friday besihlangabeza usuku lwekhisimusi silomculi wengoma zomdumo wokholo uMpilo Dube. Selikopa gelapa uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupracticus Jeremiah. Ngimeleke umsakazo wonke weStudio 7. Ngithi balaleli bakaStudio 7 libe likhisimusi elithukela njalo ebusisiweyo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.